Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 22, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanogona kusvika 12 kana vamwe vachine zvichemo zvikatambirwa nezeki. Vanachiremba kuparire nyatwa vari kuvhiya mumwe murwere mwoyo zvakapedzisira kuitwa makore mashanu adarika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muZimbabwe unogona kukwira mushure mekunge komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yawedzera nguva yekutambirwa kwemagwaro kuitira kuti vese vakasangana nematambudziko pakubhadhara mari dzavo vakwanise kuita izvi. Mumashoko kuvatori venhau vanoona nezvesarudzo muzeki vautoile Slaigwana vati vose vasina kukwanisa kubhadhara mari nezuro vange vaita izvi nhasi nenguva dza5 manheru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso nhasi, mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile Slaigwana vati vanhu ava vapiwa mukana wekugadzirisa nyaya dzavo kusvika nenguva dza4 nhasi masikati. Asi mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats Lead Muzvare Linda Masarira vaudza Studio 7 kuti zeki anonoka kuvadzivisa, asi vange vave kumhanya-mhanya kuti vanobhadhara mari yakasara nezuro.
Kubudisa notisi yavo mabhengi avharwa, saka ndiri kutomhanyira kuendako kuzeki nomination kuti kwacho kuti ndinonzwa kuti proof of payment yepafoni vanoitora here kana vachinge vabvuma ndotransfer mari yacho.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiri webato reUnited Zimbabwe Alliance amai Elizabeth Valerio kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Amai Valerio ndiye mumwe waavo vakaita dambudziko rekubhadhara mari mushure mekunge magwaro avo atambirwa. VaBlessing Kasiamuru veZimbabwe Partnership for Prosperity Party vaudza Studio 7 kuti mari iri kudiwa nezeki yakawandisa.
Tikakwanisawo kubhadhara mari yachona wakanga akaiswa nevezeki kuti bhadhari iyo $20,000. Nyangwe zvayo yakati nyanyei, hazvina hazvo basa nekuti dzobasa iri nderekuti tinoda nyika yedu.
Kana amai Masarira naamai Valerio vakakwanisa kubhadhara nhasi, zvinoreva kuti uwandu hwevanhu vari kukwikwidza uchakwira kubva pavanhu 10 varipo pari zvino. 10 ava ndevanoti vaEmerson Munangagwa veZANU PF, vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change, vaLove Momaduku veNational Constitutional Assembly, vaDouglas Monzora veMovement for Democratic Change, vaJoseph Makamba Busha veFree Zim Congress, vaTrust Kohora veZimbabwe Coalition for Peace and Development, vaBlessing Kasiamuru veZimbabwe Partnership for Prosperity Party, vaHarry Peter Wilson veDemocratic Opposition Party, vaSevia Kasukwere avo vakazvimiririra, uye Dr. Gwinyai Muzorewa veThe UANC Party. Mutauri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change yavaMonzora vaWitness Dube vauza Studio 7 kuti vanzwa nezvechiziviso cheZEC uye vange vave kugadzirira kudzokera kudare renomination court kuti vanonyoresa nhengo dzavo dzakatadza kubhadhara nezuro.
Nanhasi tichiri kutaura navo kuti kana zvakona tichatongoenda kumatarheads mosh kumakotsi ikokoko tonopuwa mvumo nemachachi kuti tinge tichibhadhara mari yedu, tozokuzivisai kuti vangani vachagona kupinza nenzira iyoyo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change sezvo akafanira kubata chinzvimbo chemunyurano nezvesarudzo vaIan McConnell vange vasiri kubatika panharembozha yavo. Mutauri webato iri Mzwale Advocate Fadzai Mahere vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Zvichakadai, vanoona nezvekurongwa kwemisangano Muzanu PF Dr. Mike Bima vaudza vatori venhau muHarare kuti nhengo dzavo dzese dzichakwikwidza musarudzo dzakabudirira uye vanofara kuti vakabuda vasina kukwikwidza mumawadhi makumi mashanu nematatu.
Tinofara kuti kune zvinzvimbo zvinokwana 53 veZanu PF vakapinda vasina unokwikwidza. Saka kwaiko zvino tatoisa muhomwe 53 seats already.
Batiwo bato ravo richaparura gwaro rezvavari kuda kuitira vanhu kana kuti manifesto pamwe neurongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro musarudzo nemusi wemugovera kuchipinge uye vose vachamirira bato vachange varipo. Vanongorora zvimatongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti ZEC ipe mukana kune vakatadza kubhadhara mari asi kuti vanhu vanofanira kungwarira.
So tinofanira kuva very careful tisati tatanga kupendedza kuti ZEC yaita zvakati munopurirwe chidhura chemakandidheti mamwe asingatombozikanwa.
Mutauriri weZEC vaRodin Kiwa vanoti vakamirira kuzwa nevashandi vavo kuti zvakapfamba sei pamanomination court ese munyika. VaKiwa vabvumawo kuti dare Presidential Nomination Court richakavhura kugadzirisa matambudziko akasangana nevamwe vanoda kupinda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tichiri panyaya yekunyoreswa kwevanoda kukwidza musarudzo dzegore rino kudarire nomination court regaitinzwe zviri kuitika kuBulawayo kubva kumutori wedu wenhau kudzanaye Musengi.
Mudunhu reBulawayo sezvakaitika kumatunhu ose munyika, bato riri kutonga reZANU PF rakakwanisa kunyoresa vamiririri pazvinzvimbo zvose kusanganisira zveparamende nezveukanzura. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakakwanisawo kunyoresa vamiririri pazvinzvimbo zvose kunze kwezvinzvimbo gumi zveProvincial Council izvo zvave kuzovepo sekuzadzikisa mutemo wekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Bato iri rakave nevanhu vaviri vairimiririra mumaconstituents mana uye rakavezve nevanhu vaviri vaiti vanorimiririra mumawadhi mapfumbamwe pamawadhi makumi maviri nemapfumbamwe emudunhu reBulawayo zvinove zvakaitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mutauri weTCCC mudunhu reBulawayo vaFelix Mafa vakati kune vanhu vaiva vafojera magwaro vakati vari kutora matanho panyaya iyi.
Hativazivi imbavha dziri kudangokanganisa komita inonzi electoral fraud. Vaba simbhuri yedu vakafoja masignature. Saka tanzizo na presiding officer, we have to inspect, then lodge that complaint to the electoral court.
Zvisinei nekutaura kwemutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora kuti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo, bato ravo harina kukwanisa kunyoresa vose vanofanirwa kukwikwidza muparamende uye rakakwanisa kunyoresa vanokwikwidza paukanzura gumi chete. Kunyange hazvo vanokwikwidza kukanzuru vasingabhadhare mari, mutauriri webato iri vaWitness Dube vati kubhadhara mari ndiko kwakakanganisa urongwa hwavo.
Munoona kuti mabanks ane malimits, masystem ekubhadhara acho yatinoti network inongonetsawo. Kozoita nyaya dzekuti mabond notes acho chaiwo kuti uwawane akakwana achibuda mubhengi kune zvakawanda zvinoitwa. Saka tiri kutaurirana neZEC kana tapedza ndopatichaisa statement.
VaTimothy Chiguvare mutungamiri webato rePeople's Progressive Party avo vakakundikana kuzvinyoresa nekunyoresa vamwe vavo vati vari kukwira kumatare kuti nyaya yemuripo unodiwa iongororwe.
Toona sungi pakatadzwa chaizvo nekuti hazvitaitirwe izvozvo kune vatungamiriri vatoti ndivo vatakaisa pazvigaro. Ivo pavakapinda pazvigaro izvozvo havana kumbobvisa mafizi akadaro.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vari muongorori akazvimirira vaSolomon Bobo Spunu vati vanobvumirana nemaonero ekuti mari inodiwa pakunyoresa kukwikwidza kuve muparamende kana kukwikwidza kuve mutungamiri wenyika yakawanda. Asi vatiwo pane zvimwe zvikonzero zvakatadzisa mapato anopikisa kuti vakwanise kunyoresa zvisinei nenyaya iyi.
Chatinoona ndechekuti ruzhinji rwakazvisiya kuti zvizove zvinhu zvekupedzisira kuita. Asi tinoziva isusu kuti boka rinoona nezvesarudzo rakavhura ikosesi mazuva akawanda asi vanhu vakanga vasingaendi nemapepa avo, vanga vasingaendi kunokonfirma zvaidiwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvavanga vainazvo, zvimwe zvakakosha, zvimwe zvisina, zvimwe zvisina maturo. Saka tinozoona kuti nekuda kwaizvozvo pakazenge pane chimbi chimbi nezuro kana vachida kuti vaedze kubata deadline, vamwe mapepa avo akazopesera arambwa, vamwe vakanopinda mumakotsi asiriwo. Asi zvose izvi zvinongoratidza kuti vemapato ivavo vakanga vasina kunyatsogadzirira nemazvo.
Mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission vaRodney Kiwa vati ZEC yange isati yapedza kuongorora zvizere zvakaitika pakunyoreswa kwevanoda kukwikwidza, asi vati sangano ravo rakaita munguva yakafanira zvose zvaifanirwa pamutemo kuzivisa zvaidiwa kuitwa nevaida kukwikwidza pazvinzvimbo zvakasiyana-siyana. Vatiwo bato ravo riziro rinotara mari inodiwa pakukwikwidza pazvinzvimbo zvakasiyana-siyana izvi.
Hatiite mutemo, saka kana vanhu vasingabudzikani munamato wangu ndokutoti iwo as first order of business vanofanira kudiscuss on the way forward, but isusu sivumamira azvakaita tongotora mutemo semutemo.
Kune nzvimbo dzakawanda dziri kutariswa neveruzhinji kuti makwikwi achabuda sei, kusanganisira Cowdery Park constituency uko gurukota rezvemari vamutuli mwive vezanu PF vachakwikwidzana nevechidiki weCCC Pasho Raffles Fund. Nyika yakatarisana nesarudzo dzichaitwa musi wa23 mumwedzi waNyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Zimbabwe nhasi yatanga chirongwa chekuvhura mwoyo pachipatara cheparirenyatwa, izvo zvakaguma kuitwa muna 2018. Parirenyatwa ndicho chipatara chega chichange chiita maoparesheni ekuvhura mwoyo aya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vakuru pachipatara cheparirenyatwa vaudza Studio 7 kuti vange vachitarisira kuti urongwa hwekuvhiya murwere wokutanga muzvare Blessing Bonda unge wapera nguva dzekuma 7 manheru ano. Urongwa hwekugadzirira kumuvhiya hwanga hwatanga mangwanani ano. Vari kutungamirira urongwa uhwu ndiDr Simukai Machawira, asi vachitaura nevatori venhau nezuro Dr Machawira vati kuvhurwa kwemwoyo kwakapedzisira kuitwa muna 2018, vakazivisawo kuti vari kushanda chikwata chevana chiremba nevakoti vari pakati pegumi nevashanu nemakumi matatu. Vanotiwo vana vanodarika zviuru zvina pagore vanoita dambudziko rezvirwere zvemwoyo munyika, vachiti vamwe vanozongopedzisira vashaya.
Plus minus 4,000 children that are born each year in Zimbabwe need some sort of open heart surgery for them to be able to survive. A lot of them will succumb to the natural disease progress due to untreated disease.
Vana vari pasi kana kuti vanodarika 4,000 munyika pagore vanenge vachida kuvhurwa moyo kuti vararame, asi vakawanda vavo vanoshaya nekusararapwa kwechirwere chemoyo ichi.
Vachitaura apo panga pachigadzirirwa kuti muzvare Bonde vatange kuvhiyiwa, gurukota rezveutano uye vari mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati kunyange zvakapedzisira kuitwa munyika muna 2018 vakwanisa kuunganidza zvikwanisiro zvinodiwa kuti zviitike zvakare.
Nguva yese takatiri mushishi nekuti tiunganidze zvikwaniso zvacho zvinodiwa, nekuti nyaya yekuvhura mwoyo pane basa, panoda zvikwanisiro zvacho zvepamusoro uyezve zviripo zvese.
Vatiwo muzvare Bonda uyo ane makore makumi maviri nemapfumbamwe kuberekwa uye ari nherera anga asisakwanisi kuita mabasa kusanganisira kubika nekuda kwechirwere chemwoyo ichi. Vatiwo vanga vachisangana nedambudziko rekuda kuvhurwa mwoyo vanga vachinorapwa kunze kwenyika. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr Henry Madzorera vati kunyange zvazvo zvichifadza kuti varwere vave kukwanisa kurapwa chirwere chemwoyo munyika, zvinhu zvinosuwisa kuti nyika yakaita seZimbabwe ipedze makore ichitadza kuzviita.
Sejari inongoitwa kune dzimwe nyika sezvatinongoita kusvina mamota zuva nezuva, hazvifaniri kutongobuda munews kuti kwaitwa open heart surgery. Zvinhu zvatofanira kunge zvinotanga kutongoita. Pazvipatara zvakawanda kwete patarenya pahospital chete.
Munyika manga musina chipatara chehurumende kana chakazvimirira change chichivhura moyo. Nyanzvi dzinoti operation yekuvhura moyo inogona kutora maawa matatu kana mana kana pasina zvakaoma, asi zvinogona kutora maawa anodarika gumi nematanhatu kana murwere aine zvimwe zvinogona kukanganisa kuviwa kwake. Parirenya twainoti ichatanga kuvhura moyo yevanhu vakuru vachiti ndo vasinganyanyi kunetsa zvichienzaniswa nevana, asi yatichazotanga kuviwawo vana munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mufundisi Moira Mugobogobo vekereke African Apostolic Faith inotungamirwa naBishop Mwazha vanoti vachange vaine musangano mukuru uchatanga mangwana mudunhu reWest Virginia muno muAmerica, apo parikutarisirwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva pasi rose. Mufundisi Mugobogobo vanoti gungano iri richange richinamatira zvizvarwa zveZimbabwe mune zvese zvazvinoshuvira. Vanotiwo vachanamatira kuti nyika iite sarudzo dzisina mhirizhonga gore rino. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 namufundisi Mugobogobo nezvenyaya iyi.
Hama neshamwari, madzimai, nedzimhuri dzose muzita raJesu Kristu, African Apostolic Kereke inotungamirwa naArchbishop Paul Mwazha isi kukukokai kumvuserere huru ichatwa paPotomac 11 Tabernacle Way, West Virginia, muno United States kupera kwesvondo rino. Minamato ichaitwa nguva dzakadai. Musi wechishanu, June 23, 2023, kubvira nguva dzenhanhatu kusvika nguva dzesere. Musi wemugovera, June 24, kubvira nguva dzenhanhatu kusvika nguva dzesere mangwanani. Sabbath service kubvira nguva dza 10 a.m. kusvika nguva dza 2 p.m. Munamato wamanheru kubvira nguva dzenhanhatu kusvika nguva dzesere. Munamato wokuonekana nokutenda Mwari pabasa raanenge abata uchabatwa nenguva dzenhanhatu kusvika nguva dzesere mangwanani musvesvondo.
Zvakakosha sei kuti pange paine misangano yakadai nyanya iko kuno kumarimuka?
Chinhu chakakosha kwazvo kusangana tichisimbisana uye tichimuimbira nokumunamata, nokuti ndizvo zvakafanira Mwari wokumusoro-soro Jehovha ana masimba ose. Sezvavakaita paJerusarema, vakanga vachiimba musi wePentekosta vachinamata, mweya mukuru-kuru ukadururwa pamusoro pavo, zvipo zvikadururwa pamusoro pavo, vakabata basa raJesu Kristu rinoshamisa.
Pachange paine vamwe vavhangeri vanobva kune dzimwe nzvimbo here?
Jehovha watirangarira, wacho maBishop Muteta vari best in the UK vari kuya nevafundisi vavo nevavhangeri vanobva kuCanada nevamwe vanobva kuTexas kuzotishumira mudunhu rino. Bishop Muteta vanobata dunhu rino rese reAmerica nemaislands, Europe kunobata kuRussia, Australia nenorth neeast Africa. Saka tose tinokokwa muzita raJesu Kristu. Vanoda transport kana kunzwisisa zvimwe, mufonere muvhangeri chofamba pa 469-493-7185 kana kundifonera ini mai mufundisi Mugobogobo pa 240-907-7262.
Vanga vari mufundisi Moira Mugobogobo vekereke African Apostolic Faith inotungamirwa naBishop Mwazha vachitaura naMavelas Mushanganya wewe Studio 7 vari parunhare muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose
nekutaura chokwadi. Pa Voice of America, tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yekushandisa umhizha hwechizvino zvino kana kuti artificial intelligence iri kunzi nevamwe inogona kukanganisa mararamiro evanhu sezvo zvakawanda zvinenge zvoitwa nemichina inonziwo inenge yofukura zvakawanzika mararamiro evanhu. Asi kushandiswa kweumhizha nehumhetura hwendege dzemhando yemadrone nezvimwe zvokutora mifananidzo zvakaita semathermal camera kunonzi kuri kubatsira zvikuru kuvhimwa zvisiri pamutemo, kudzivirira kuvhimwa zvisiri pamutemo kwemhuka dzemusango dzatarisana nekutsakatika dzakaita sechipembere, nzou nedzimwe kuSouth Africa. Kunyange hazvo mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevachada kukwikwidza musarudzo dzegore rino vakawanda vakakwanisa kusvitsa magwaro avo kumatare enomination court nezuro vachinyoresa zviri pamutemo. Panonzi pave nerimwe dambudziko richasangana nevakawanda rekuve nevanhu vaviri kana kudarika vanobva kubato rimwe chete vachikwikwidzana. Bato rinopikisa reCCC riri kupomera sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekuunganidza masignature aidiwa kuti munhu akwanise kunge achinyora zvavanonzi vakabatsira nazvo kunhengo dzebato iri vainyunyuta kuti dzigokwanisa kukwikwidza musarudzo dziri pasi pebato iri. Izvi zvinonzi zvichaita kuti mavhoti atsemurwe nepakati. Asi vefazi avo vanonzi isangano riri pasi pevasori vari kuramba zvipomerwa izvi. Izvi hazvisi kubata bato reCCC chete. Kubato reZANU-PF varikuwo vanonzi vakanyoresa kukwikwidza vakazvimirira mushure mekunge varasiswa nebato iri. Imwe nhengo yeZANU-PF vasezvi yakasukuere ndemumwe muenzaniso unonzi uchatsemurawo mavhoti mubato reZANU-PF. KuMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora kunonzi kune matambudziko akowo mushure mekunge nhengo dzakawanda dzakundikana kunyoresa nemhaka yekushaya mari, vamwe vachiti vakanga vavimbiswa nebato iri kuti vachabhadharirwa mari asi hazvina kuzoitika. Asi bato iri raramba mashoko aya richiti harina kungobvira ravimbisa kuti richabhadharira nhengo dzaro mari dzaidiwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vatawanda zvokora vebato reCCC pamwe naDr. Simba Mavhaza veZANU-PF. Totanga nekunzwa kuna vadzokora kuti bato ravo rinoti kudii nenyaya iyi.
Zvinhu zvakafamba zvakanaka nezuro, makandidates edu ose akaisa mapepa avo kunonoka, zvogona kunge zvakanonoka, asi munofanira kuziya kuti tiri kushanda nemhuka yakaoma. ZANU-PF inenge yakatigarira kwese kwese. Takazoonawo zvedu pamberi apo kuti zani yacho nekutya kwairi kuita nekuziva kuti vacharakaswa musarudzo iri kuuya ina President Chamisa, vakatora bato ravo rinonzi FAZ ravakagadzira kuti rikanganise kufamba kwemaelections. Rakanga ratonyoresa kudhara vanhu makandidates edu akatozosvika kwatove nemamwe makandidates. Makandidates iwaya kuratidza kuti vakatoita kuisirwa mapepa avo vasiri kutori kuzeki kwacho, vakabhadharirwa mari. Saka izvi zvinhu zvinokatyamadza. Saka tiri kuti nyaya iyoyo ngaigadziriswe kana kuchiendwa kumatare edzimhosva, kotoendwa kumatare edzimhosva nekuti imhosva iyoyi yakatoparwa.
Vamavhaza, pindurai tinzwe shoko riri kutaurwa iri.
Munoziva zvinoonekana zvekuti pfungwa shoma dzinoremera vatenzi nebasa. CCC iri kuremerwa nepfungwa shoma dzayakaratidza. Vanhu vazhinji kunyanyanyanya kuBulawayo vakaregista vairi vairi paconstituency vese vachibva kuCCC, vese vavo vanhu vakatokombita mutheir selection process yavakaita. Saka handizivi kuti pavaikombita ipapo vakanga vari veZANU-PF. Saka nyaya yekuti munhu anenge atadza kuronga zvinhu zvake opomera vamwe, aiwa iro igaro ziva iri. Uyezve chepiri, tinoda kuti muone kuti kune dzimwe nzvimbo cheBulawayo, much east, much central, local government sits, CCC yakatoshaya vanhu vanhu vamirira ikoko. As we speak now, tinoziva kuti maareas iwayo tatopinda unopposed and EI aisha yotinga blame ZANU-PF because akaitika mutaundi me Bulawayo mutaundi chaimo dzimwe dzipo dzakasiyana siyana pamatadza mvumai mangwana muzopagadzirisa
vadzokora bato renyu rine ruzivo here rwokuti uyu neuyu neuyu vamungatinongedza varikunzi vakanyoresa zviri kunzi kwemutemo kwebato ivo
tirikutoziva zvakaitika zvavari kutaura Dr. Mavaza izvo ndezvekunyepa ndezvekugotswa tsuro isu mukatarisa list yakaiswa iri kunzi vanhu vakanyoresa vari vaviri vaviri vari muHarare havatoripo paoriginal list yedu yatanga takaisa yevanhu vatatu iya ndozvakanakira kurongeka takatouya takatopata bepa ranga rine vanhu vatatu kukaitwa press conference vanhu vese ivavo varipo vari vatatu vatatu havapo pane vanhu vatiri kuona vari kungonyuka ava sehohwa vachiti ndovaakumirira TCC
Dr. Mavaza handifunga kuti chinhu chitsva kuti vanhu vanga vachinzwa nhasi kuti fazi iri kushanda nebato rezanupf
vari kupembedza fazi kuti iri kutsvagira zanupf rutsigiro ramunangagwa mafungiro avo tinongo vaomberera mumaoko ndo mafungiro ari makuru chokwadi ndechekuti fazi kunyange basa ravanoita havaite basa rekumbunyikidza vanhu kuti vavhotere zanupf hazviite saizvozvo
ndopeta hangu chirongwa kuna vadzokora ndoti saka bato renyu rine nguva here yekuti muchaenda kumatare
isu tinotevedzera mutemo wenyika kana paine zvinenge zvisina kutifadza tinoita zvinotaura bumbiro remutemo tinoenda kumatare edzimhosva asi hazvitimise kuita urongwa hwedu hwekuti tichinje Zimbabwe tisunungure nyika yedu yeZimbabwe tinenge tichikambena tinenge tichiita basa redu rekudzidzisa vanhu vedu kuti vazive vanhu vavo vekuvhotera saka tinoramba tichingokurudzira vana vezimbabwe musatyisidzirwe endai munovhotera for change munovhotera vatamisa tigadzirise nyika yedu
Dr. Mavaza kuzanupf tiri kunzwawo zvakare kuti kuchasplita mavhoti ikoko zvinokanganiswawo zvakadii bato renyu musarudzo
hano bato redu harina kana chariri kutya vadzokora vari kukanganwa kuti vamugabe vasati vafa vakasiya vadhoneta dzimwe nhengo dzedu kuTCC nevamwewo vakabuda mubato vakanzi endai kuTCC ndokwavari kana vachinge vatovhoterwa mavhoti ari kutospitwa ndeTCC nekuti vagara vastori vedu hatina chatiri kutombotya kana chatiri kutombofunga hatina ruvengo navo uyezve kana tikatovaona tii tinonwa tese ice cream tinovapa hakuna kana dambudziko saka musatya henyu mhuri yezimbabwe so pakupedzisira tinoti aiwa endai munovhotera ZANU-PF musangano wenyu munoona migwagwa tiri kuvaka zvipatara zviri kugadzirwa
vanga vari Dr. Simba Mavaza vebato rezanupf vari parunhare kuBritain nestudio 7 manzwa okubva kune vakafanira kubata chigaro chesachigaro weTCC mudunhu renorth america vatawanda dzokora vari parunhare kunorth dakota muno muamerica nestudio 7 muchirongwa chedu chelife talk women's round table na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu nematambudziko zvikuru emari ari kusangana nemadzimai ari kuda kukwikwidzawo zvikuru pachigaro chemutungamiri wenyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 7255 shortwave zvungu yedu yapera regai chimbotarisa misoro yenhau dzanhasi vanhu vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanogona kusvika 10 nevaviri kana vamwe vachine zvichemo zvikatambirwa nezeki nematare vanachiremba kuparire nyatwa hospital nhasi vari kuvhiya mumwe murwere wemwoyo zvakapedzisira kuitwa makore mashanu adarika vekereke yechipostori yekwamwazha voita musangano mukuru muamerica kutanga mangwana tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana Kana mshida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiyame na Gibbs Dube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambuyela ku Studio 7 ngenjabulo ku namhlanje ngolesine mhlaka 22 Nhlangula 2023 ngoGibbs Dube. Lendabeni zethu namhlanje
kethe ukuthi sibhadale le wonke umuntu kusukela kwa-account yepart. So kule nhluphothizene sibe lazo izolo kodwa eziqalise izekhi ingakavali.
Inani labantu abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe libika lilakho ukuqansa namhla ngemva kokuba ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission yengeze isikhathi sokuthi labo ababhekane lobuzima izolo balungisise namhlanje.
Kuyinto enhle kubana lathi sesilomtshina lanxa nje kusuka kube nzima ukuthi nxa umuntu esuka khatshana sekhangela endaweni efana nabobhinga ethindele ukuthi mayebuya esebuye eHarare.
ELeZimbabwe namhla livuselele uhlelo lwalo lwezempilakahle olokuhlinza inhliziyo i-open heart surgery. Kulequla lakwele Belarus elikhokelwa ngumsekeli wenhloko kahulumente walelo lizwe uMnumzana Leonard Zayat elithekelela kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labantu abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe libikwa lilakho ukuqansa namhla ngemva kokuba ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isiyengeze isikhathi sokuthi labo ababhekane lobuzima bokubhadala imali yonke ebifunakala izolo benelise ukwenza njalo namhla. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu abaningi abakade befuna ukubhalisa ukuncintisa kukhetho behlulekile ukubhadala ngenxa yemitshina ebeingasebenzi emadali awe-nomination court. Isaziso esethulwe isiphathamandla seZEC uMnumzana Itloyile Sligwana uthe abantu laba bagcine bephiwa elinye ithuba lokuqedisela isikhathi namhlanje ukuze balungisise obekudingakala abangenelisanga ukwenza izolo usiyafika ihola lesine emini yantambama namhlanje. Izeki ithi iyenze lokho ukuze laba bafuna ukuncintisa kukhetho bangene kukhetho kungelani lokuba basuka kuwaphi amabandla. Umkhokheli webandla le-Labour Economist and African Democrats Lead uNkosikazi Linda Masarira ngomunye wabancedakale ngokuqheliswa kwesikhathi sokuthi abantu babhadalele ukubhalisa.
I think ZEC did not do due diligence. They should have had at least issued their notice of warning so that we would have addressed the bank.
ZEC kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo kodwa sengigijimela ezek ukuba ngiyebhadala imali ngilungise amaphepha ami.
Isikhulumeli sebandla liphikisayo ele-MDCT uMnumzana Witness Dube yena uthi bona babelohlupho lokuthola imali emabhanga.
Kethe ukuthi sibhadale le wonke umuntu kusukela kwa-account yepart. So kule nhluphothizene sibe lazo izolo kodwa eziqalise izekhi ingakavali okutsho ukuthi udaba lwethu lokubhadala asiyonto esikhulume ngayo sokuvaliwe, yinto esiqale ngayo, yinto njalo izekhi eyaziyo ukuthi uhlupho lwakhona bekuyini. So ekwenzeni into zomthetho lapha izekhi layo kumele kunazelele ukuthi umthetho kumele umake isense, in other words ngezinye indlela uhambelane lesimo esikhona.
Ibandla leZANU-PF lithi selinqobe endaweni ezilithumi lantathu 53 ukumbiko eliyithole kubameli bayo endaweni zonke zelizwe ngoba amabandla aphikisayo engazange afake abantu abancintisayo kulezo ndawo. Lokhu kubike umqoqo omsebenzi kubandla leli uMnumzana Mike Bima.
We now have 53 uncontested
positions in our councils. So already in the bag,
we are avantu abafika 53 asebenjena kuhlezo benganyikiswana kumakhanti ethu. Siyathaba njalo sithi amhlophe kulabo abangu 53 asebenqobile bengenzanga umsebenzi omkhulu.
Imizamo yokukhuluma labe CCC yehlule ngoba iziphatha amandla zebandlaleli abafana lonkosikazi Ellen Shiriedenga, umnumzana Gift Siziba, unkosazana Fatsa Imayere lomnumzana Nosomchamisa bebengaphenduli. Umakhale kukhwini ingcitshi kwezombusazo umnumzana Bengizela Gumbo uthi amabandla aphikisayo alomsebenzi ozwayo ukuthi banqobe ukhetho.
Uma results azaphuma inxa yokuthi TikTok iyani ngekho. Ayike iyani ngekho TikTok laba soso ngayinika ukuthi yenze noma yini. Kodwa into okumele inazele ukuthi as long as i-presidential candidate ekhona kumawadi wonke nalawo e-contesta kusho ukuthi ama-agents e-TPC abe khona ekhangela okwenzakalayo kuma-polling stations wonke lawo. But kukhuluma into indaba embi ne-TPC ukuthi ayikho ukuthi ayila presence iZimbabwe yonke.
Okwakhathesi abantu asebenelise ukubhalisa ukuze bancintise ukhetho lokudinga umongameli welizwe ngabathi umongameli Emmerson Mnangagwa we-ZANU-PF, umnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, umnumzana Douglas Monzora owe-MTCT, umnumzana Lovemore Maduku owe-MCA, umnumzana Trust Chikora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, umnumzana Xavier Kasukwere ozimeleyo lomnumzana Joseph Busha owe-Free Zim Congress. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lonye idala le-Nomination Court kobulawayo liqhube umsebenzi walo ngokuthula kusukela izolo kuze kube namuhla. Ube kubhalisela khona labo abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga amakansela lamalunga edala lepalamende, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abesifazana abamela amabandla ezombusazwe ahlukeneyo aveze imibono ehlukeneyo ngokwenelisa ukuphanyeka amaphepha abo ukuthi bancintise kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Kodwa abanye bayehlulekile ukubhalisa ngezizathu ezithile. Olukhulu udubo lungolokuswela imali, ikakhulu abakade befisa ukuncintisa ukuthola izikhundla edale lephalamende. Kodwa abekhansili bonke ezweni benelisile ukubhalisa kungela izikhubo. Unkosikazi Nokuthula Sibanda webandla leZANU-PF ozangena phansi kohlelo loluhlu lwe-Women and Youth Quota uthi kazange ahlangane lobunzima.
Sikhangelele ukulungisa amasuwa, imigwaqo, lokunye nje konke okungahambi kuhle njengoba nalibona ukuthi iBulawayo vele
Unkosikazi Esnathi Bulayani obhalise ukuba ancintise engela bandla alimelayo kuward 24 kobulawayo uchaza isizathu sokungena kukhetho ezimele.
Hayi, nomination kimi ihambe kuhle. Mina isizathu sokukhetha obuyindependent ngibonile ukuthi hayi kungangcono ngibe independent ngenxa yokuthi kuvamile ukulwa kuningi ukuthi sokukusemaphathi akulanto enhle ongayenza party because umzwane ongazondana lomuntu kuphela ophezulu ya recall.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga ubhalise ukuba angene emele abakhubazekileyo kubandla ele Citizens Coalition for Change ku council yakobulawayo.
Akula shuphendlane nalo nomination sokhe sithi sambisa ama requirements hope for the best ukuze lathi sitholakale njengabantu abakhubazekileyo. Kumakids is really making process ngoba we are the most affected.
Unkosazana Adelaide Mhlanga webandla le-Free Zimbabwe Congress Party uthi wenelise ukuphanyeka amaphepha akhe edinga ukuncintisa esikhundleni sokuba lilunga ledale lephalamende efuna ukumela inkulumane ngobulawayo.
It went very well. Basemukele kahle, baphethe kahle, umthetho ehambe kahle. Ama-fees wethu, it was $1,000, and of which we believe what is very fair.
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo oluntu uchasisa inhlupheko ezibhekane lababandla aphikisayo ezivimbe amalunga awo amanengi ukuphumelela ukubhalisela ukuthi ancintise. ngese kukhetho lwalonyaka
ukukhokheli ufuna umuntu osevuthiwe hayikho labafana hayikho lalina lina lisafunda lina linamasosha yina mabutho angena empini laphana lisekela inkokheli yane njani uchief advisor njalo enye into kobulawayo esiphambathekile ngabantu abavela emashona lethi angifuni ukufihla ngoba ngiyakufisa ukuthi kwazakale ukuthi basilimazile kobulawa yiba sefuna ukuzokuba mnene
lisiyatshona ilanga izeki ibingakaphumi loluhlu olupheleleyo lwamagama abantu abenelise ukuphumelela ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka kusiya ngebandla okugoqela lenani elipheleleyo labesifazana abanelisileyo ukungena kodwa umgcini sihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi ikhomishin yakhe ibingakaqedi ukuhlela uluhlu oluqondileyo lwamabizo abenelise ukuphumelela ukubhalisela ukuthi bancintise njalo ayisibo abahlelayo isilinganiso semali okumele ihlawulwe ngabafuna ukuncintisa kukhetho kodwa kuphuma kumthetho ovela edale lephalamende amabandla aphikisayo wonke elizweni kawayenelisanga ukubhalisa amalunga awo wonke ukuthi ancintise kukhetho lwalonyaka ngaphandle kwebandla elibusayo elezanu PF elifake wonke amabizo ekhansilini lasedale lephalamende ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Elizimabo namhla livuselele uhlelo lwalo lwezimpilakahle olokuhlinza inhliziyo iOpen Heart Surgery esibhedlela seParamenyatwa Group of Hospitals eHarare. Uhlelo lolu lwagcina ukwenziwa ngomnyaka ka-2018 eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuba isibhedlela seParamenyatwa yiso sodwa esizobe siluqhuba elizweni jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UBlessing Bonda oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasitshiyagalolunye 29 ube yisigulane sokuqala esihlinzwe lamhla ekuseni ekhuluma ekulungiselelweni ukuhlinzwa kwalesi sigulane umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga wamukele ngenjabulo ukuvuselelwa kwalolu hlelo olwe-Open Heart Surgery.
In this regard, more resources will be deployed to ensure the Open Heart Surgery program is decentralized.
Ngalokhu-ke usizo oluningi luzoqondiswa kulolu hlangothi ukuqinisa ukuthi uhlelo lokuhlinzwa kwenhliziyo luqhutshwe ilizwe lonke kuqala ngesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo ukuze kuphathiswe abasezansi yelizwe ugatsha lwethu selwasungula ubudlelwano wokusebenzisana lamanye amazwe anjengeKenya, South Africa le-Egypt ukuze sithuthukise ubungcitshi bethu bokuqhuba imisebenzi yokuhlinza inhliziyo i-Open Heart Surgery.
UDokotela Simukayi Machawira, ingcwethi yezifo zenhliziyo lesifuba, utshele intatheli zindaba esibhedlela seParamenyatwa ukuba kuyinto emjabulisayo yena labanye bakhe abakuhlangothi lwezempilakahle elizweni ukusungula inhlelo eziqakathekileyo kangaka. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uNkosazana Patience Sibanda, upha umbono wakhe ngalesi sehlakalo.
Kuyinto enhle ukubana lathi sesilomtshina, lanxa nje kusuya kube nzima ukuthi nxa umuntu esuka khatshana sesikhangele endaweni esifana nabobhinga ethindele ukuthi mayebuya esebuya eHarare kumbe ukuthi sikhangele umuntu oselufanele kubo mgijima kubo khutshwa kubo ndima imbili ukuthi maye esesuka khonale esebuya eHarare kusuka kube nzima sesikhangele lezi mali. Kodwa njalo siphinde sithi uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthi ezebone ukuthi into edingakalayo kakhulu. Siyabonga kakhulu kodwa sithi impumelelo ayifinyelele la kwezinye izibhedlela ukuze yenzele ukuthi wonke umuntu efinyelele khona.
Umqondisi womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezakhamizi eyeChitungwiza in Manyame Rural Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyinto emjabulisayo ukuthi uhulumende sekubone ukuqakathekile ukuthi avuselele lolu hlelo elizweni.
Uhulumende kafuze amelele manxaso kulama campaigns
ukuze ayenzele abantu izinto ezingcono ukuthi impila kahle yabo iye phambili.
Kodwa uKhumalo uthi kumele inhlelo ezinje zehlukaniswe lezombusazwe.
Njengezikolo, amanzi, ama hospitals ethu, lama clinics, ama roads ethu, lokunye konke vele okuyenza ukuthi impila kahle yabantu ihlale ikhona, kufuze kuhlale kulungiswa, kuhlale kukhona khonoko ama services ona lawo.
Umnumzana Charles Nyoni ophatheke kumisebenzi yokukhankasela umbuso kaZulu uthi lanxa lusamukeleka lolu hlelo kusase kunengi okumele kwenziwe ukuthuthukisa umsebenzi wezempila kahle elizweni.
Uhulumende wethu kaqhakathekisi ukulatshwa kwabantu, kaqhakathekisi impilo kaZulu, ngoba umelele ukuthi kuze kugcine kube ngama elections asebenzise indaba yokugula nokufa kwabantu ukuthi akampeni ngayo. Into ebuhlungu nxa sikhangela uhulumende ezano PF okhethelwa ngumnankagwa vele ukuthi galani nathi nokusila kwethu kumbe elakusasa lethu kumbe impilo yethu. Yena uqakathekisa okwakhe okokuthi babulokhe bebusa nje betshontsha imali yelizwe.
Ababona ngezempila kahle yenhliziyo babika ukuba izingane ezingaba zinkulungwane ezine 4,000 ezizalwa minyaka yonke eZimbabwe ziphuma zile zifo ezijiyeneyo zenhliziyo okokuthi zidinga uhlobo oluthile lokuhlinzwa. Ngaphambilini kokuvuselelwa kwalolu hlelo, abantu abaningi abadala labantwana bebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokuhlinzwa inhliziyo kwamanye amazwe angomakhelwane laphetsheya kolwandle agoqela eleSouth Africa, India, Bhilithani, China lamanye kulabo abatholayo abaphuma emulini eziswelayo abengenelisi ukuthola imali yakwamanye amazwe yibo ababhekane lodubo olukhulu ngoba iningi labo ligcina lilahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yokungafinyeleli usizo lokuhlinzwa inhliziyo. Ingcwethi zithi umsebenzi wokuvula inhliziyo ulakho ukuthatha amahola amathathu loba amane uma zingekho izinkinga, okungenza kuthathe amahola angaphezu kwalithumi lasithupha 16 uma isigulane silezinye izimo ezingaphazamisa ukuhlinzwa kwaso. Abepharelenyathwa bathi bazoqala ukuvula izinhliziyo zabantu abadala kuqala, besithi ngoba bona abahluphi kakhulu uma uqathaniswa lezingane, kodwa bathe bazoqala ukuhlinza izingane maduze nje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abonga izigulane ngokubahambela emizini yabo emaphandleni esabelweni 7 North ama-village health workers bakhala ngokuswela imithi yokwelapha imikhuhlane evame ukuhlasela abantu egoqela ingozi zokulimala. Ngesikhathi uZulu ebhekane lohlupho zokuswela indlela zokufika ezibhedlela ngenxa yomango omude, kubika uNokutaba Dlamini.
Ama-village health workers la asebenza kungelambadalo athi ukukhwabitheka komsebenzi lo sekusiya kusehla ngohlupho lokuthi bayehluleka ukonga ngemfanelo izigulane abazimeleyo kulandela ukwemukwa kwabo ngomnyaka ka-2005 nguhulumende imithi lamaphilisi okwehlisa inhlungu kuzakhamizi ngesikhathi izigaba eziningi zingelamakilinika eduzane. Unkosikazi Lethiwe Phuthi okulumsebenzi osebenzela eBinga emele izakhamizi ezedlula amakhulu amathathu lengxenye 350 emangweni weManzasiya uthi loba behlonyiswa ukusiza ngokwelapha uba lokudana lapho esethe wehluleka ukusiza ikakhulu abalimeleyo labazithweleyo.
Into esiyitholayo ngamakondomu lekwatemeka imithi vele kayikho, njalo lathi kasilalelokhuzenika asilalamali kasilalayunifomu so wena yabuusithi kade ngimezisi sigaba kuphela. Uthwele sekuyile uyagula ungeke umnike i-treatment yamalaria kumbeni uyablida. So into ekhonapho even o-oros yabungelakho ngingaubatshela ukuthi hayi wokhani isikoti kalalekambise kunjalo engafe ufile njengobana ikubona kunzima kangaka.
Uphuthi waqala lomsebenzi ngomnyaka ka-2001 ngemva kokufelwa lusana lwakhe mnyaka munye ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane woqhuqho wemalaria ehluleke ukuthola usizo lokumhambisa esibhedlela masinye ukuze ayelatshwa. Unkosikazi Rachel Mholi odabuka enkayi yena ukhala ngokusweleka kwamakilinika ikakhulu emangweni weMenda lapho asebenzela khona.
Siqalisa ukuvela ku-training
sibuya sizosebenzela ema community yethu ema village yethu sayisiphiwa sayisiwoda isupply imaphilisi oparacetamol imithi yezilonda amabandage imithi yamehlo lokunye nje okuchiyeneyo ofanele kuncede ezigabeni abantu bakithi ifuso kulohlupho lwemikhuhlane okwakathi sisidanisa ukuthi abantu bazijwayele ukuthi besibanika amaphilisi manje kathi sasisawutholi kuthiwa ihulumende ithi akula mithi esiphuma ngaphandle imithi yashota ezibhedlela.
Unkosikazi Margaret Bernard oncedisa esusumba eBinga uthi ngaphandle kokusilela kwemithi bakhala njalo ngokuthi umango lo ule ambulance eyodwa okuyikho okwenza ukulwiswa kwemikhuhlane efana lemalaria edla ubhedu kule indawo kube nzima ukuthi inqojwe. Uthi ekuqaleni kweviki le kufe umntwana oleminyaka elithumi lanye kusigaba lesi lapho abazali bakhe babengakatholi imali yokumgijimisela esibhedlela seBinga District Hospital. Unkosikazi Juliana Ncube omele iJengwe esigabeni seWange laye ukhala ngenhlupho ababhekane lazo.
Thina as village health workers asila paracetamol because singahamba eclinic siyoda bayasitshela labo abalayo ilutshwane. So umuntu nxa ebuya ngapha kithi we just refer to the clinic uthi ayezuza iparacetamol.
Iningi lama-village health workers la athi aluba uhulumende uyehlisa inhlawulo zendleko yokuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zemaphandleni ngoba iningi livinjwa ukuyadinga usizo lokwelatshwa bekhanywa imbadalo. Isikhulumeli sezempilakahle kuhlangothi lwe-health and child care umnumzana Donald Mojiri uthi inhlupho lezi uzaziphendula seqale wahlolisisa okwenzeke kuzwe lonke ngohlupho lolu. Kwathi umnumzana Admire Kuretu yena ongumqondisi wesabeleni lesi wangaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Inhlupho lezi ziza ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokusweleka kwemali, imithi ezibhedlela kanye lemitshina yokuhlola imikhuhlane. AbeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka ophelileyo kuphenyo lwabo babike ukuba isabelo seMathebeleland North silabandengi abagula imikhuhlane engelaphekiyo. Isilinganiso sabedlula amachumi amathathu ekhulwini 36.3% silegcikwane le-HIV and AIDS kodwa lokhu kwenzeka ngesikhathi iningi labongi selisuke la kwamanye amazwe lisiyadinga amadlelo angcono okuyikho okungeza imithwalo kuma-village health care workers. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi kalibazi abantu abafake amaphepha abo endaweni lapho okulabamele ibandla leli kukhetho lwamakhansili lolwamalunga edala lephalamende. Lithi lokhu kukhanya engani kwenziwe inhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlalana namapolisa e-NCIDA o-Central Intelligence Organization. IFAS iyakuphika konke lokhu. Kusenjalo ibandla leli lehluleka ukufaka amaphepha kwezinye indawo njalo kuma-provincial councils. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosazana Ellen Shiriedenga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC lomnumzana Joseph Juma okudalele i-Central Committee kubandla le-ZANU-PF. Unkosazana Shiriedenga usungula lingxoxo.
Yebo nje asenelisanga ufield 100% kodwa senelisile ukufa namacandidates endaweni eziningi ezelizwe for a few cases. I-nomination court ihambe kuhle loba nje bekulokunye ade kungani kuyahlupha one. Indaba yokuthi i-VAT ifake umthetho yogazetha umthetho lo ngu-8 ebusuku before ilanga just a few hours before in nomination court. For example, ukuthi kuzaba ma provincial councils emathawu nakobulawayo ngeHarare, of which besingakulungiselanga khona lokho, kodwa nje ngeHarare sikwazene lifike ukufaka amalist ethu. Njalo singakhangela ukuthi indaba yamadouble candidates okhuluma ngayo, khathesi ngikhuluma lawo sivela eZek kunomination court. Lapha ade siyekhangela ama-nomination papers. Nxa ukhangela lapha endawo okulama-double candidates, you can tell ukuthi ama-double candidates ngabantu abefake, ngabantu abamanga. One, abantu okuthiwa ngama-signatories wona laba, ngabantu yethu bethu, yebo ngamabizo abo, but ama-signature kafani ndaweni abephathi. Owesibili, nxa ukhangela ilogo esetshenzisiweyo, ilogo yethu ukuliphepha okuthiwa yigloss, but leli iphepha elisetshenziswe yilaba bantu iliphepha elifotokopiweyo. Okwesithathu, abantu laba kasibazi.
Golide, nanko-ke akusitsheleke ukuthi uza njani ukhuluma ngumama.
Ukuhleleka qakathekile empilweni, kwenza into zonke zibe lula. Thina njengezanuphefu besihlelekile kakhulu sibili, ngoba into zethu zonke zihambe kuhle. Amakhandidate ethu wonke asubmitile, including candidate number one upresident uzowabonakala efika enomination court eHarare. Himself sibili ngokwakhe manqama wazihambela wafika wahlala emabhenjini kwabana naye ubana athi submit himself under the constitutional requirements awezeki. So thina ukuhleleka kwethu kwenze umsebenzi abalula kakhulu, asibanga ngisho le problem. Bengihleka nje ngikhaya lapha kobulawayo ngibona amanye amakhandidi amabandla atshiyeneyo including i-CCC as late as ngabo-half-3 kusokusiya ku-4 bengikhona begijima behambisa amaphepha abo besenza into ezinjalo. And mina ngakubona ukuthi okunye lokhu kubangelwe yikhona okhwanti kona athi abona abazange babatshelwe ukubana ongenayo nguwuphi until nge-last minute yona le angazi bebehlelelani. Now sokusenza kube chaotic. For example kobulawayo lapha abafaka ngisho one ama-candidates ku-provincial council. Thina lapha njengezampe futhi sesithethe wonke ama-positions engu-10 lana uncontested, and lokho futhi ayisikho ukuthi beta yinto ekhulunywe last minute. Thina last week size sayenza ama-elections ukuthi sikhethe abantu abazosimelela ku-provincial council. So yinto eyayikhitshwe kuthi asiyo nto esiba esijumejume, but because of not heavy structures maybe abe-CCC akufikanga kuhle ukuthi kufika, but kithi kwafika kwaze kwabuya imemo ivelela e-head office eHarare ibhalwe ngu-political commissar wethu ubaba uBima, notifya amaprovinsi wokuthi bakithi cela lenze ama-elections nje nomneka abantu abangu-10 and make sure that 5 ngomama, 5 ngobaba, per province.
Ngingena kulapho-ke Nkosazana Shiredeka.
Ngiyabonga kakhulu ngamazwi la akhonywe ngubaba uGolide. Clearly aseconfirme into eyodwa esitshonile sikhuluma ngayo mihla ngemihla, ukuthi iZANU-PF iphiwa information thina amanye amabandla esingayiphiwa. One, indaba eye-provincial council, nxa i-XCP imemo yafika bakhetha abantu babo last week, but sikhangela igazethi ekhithiweyo ifaka umthetho we-provincial council. Igazethi le igazethwe ngo-20 June, siyavuka sisiya ku-nomination court, igazethwa ngo-8 ebusuku. So nxa esithi bayenza kudala kutho ukuthi information leyi besebeyitholile kudala. And secondly, mina njengomuntu oku-elections ngiyahlala ku-national multi-party liaison committee le-ZEC. Last week sihlale le-ZEC ngolwesibili ku-national, ngayibuza personal indaba yona le e-council. Nxa ekhuluma ngokuhleleka, ukuhleleka kwakhona kuhleleka njani information ifihlelwa ebantwini? We are a democratic country. Information should be shared. The constitution iyakukhuluma the right to information. Sikhangele udaba olama double candidates ngibuyelekile. Bulawayo sichekile all the double candidates akhona ngawefake. Harare ngawefake njalo ngabamanga. So thina njengebandla sitshela abantu beZimbabwe ukuthi indaba leyi sesifaka emthethweni. Abantu bemthetho bazayilungisisa, laba abangamasignature bazakhuluma. bakhuluma bebonisana labemthetho ukuthi hayi thina ama signatures ethi laba abantu laba kayisibo bethu endalo ungakhangeli abantu laba akade bengekho ku approved list yethu asibazi
yamangale khona indaba ama tabu candidates sithi gaba wazi kula ma videos asekeka egadi dadwe akhele even send you one video empopo ma signatures constituents abantu empopo ma signatures constituents baqala ngokuthi bona bafuna uthawuta ngupardon asingi pardon tafumane yo samncane
lapha liziwe umnumzana Joseph Tuma ubandlela ezanu PF lo nkosazana Ellen Shiredenga ubandlela CCC singayehlukane khonapho kumbule ilaptop namhlanje sixoxa ngokhetho oluzayo siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisa umthembo sitoba uGift Dube yilale